gadziriro ya 2023. Munogona kuenda pasina ruzhe.
Ndinde pasina ruzhe. Ya, hello, ndabva paruzhe.
Alright, saka regai titange nemi vamafume vamwe vanenge vari kuti vaakutyira kuti nezvatakuona kunetsana kunenge kuripo mune vematongerwo enyika sarudzo dzinogona kunge dzichazoita mhirizhonga zvakare. Vamwewo ndo vari kuti aiwa ndo zvinowanzoitwa nevakomana vemdc kana paakuitwa musangano mukuru, hapana chiripo. Tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa, tiri kuona chisioneko midziwebwe, tiri kuona kugeta kwemeno, kubvunda kuri kuita vanhu vezanu pf nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonziwo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vainde kumasvingo, tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo, vakaputsa mota, vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavaChamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana-siyana. Chinangwa chavo ndechekutema-tema mota imhanye ikudubuke itsve, vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu hwaPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara shure, nyaya yemvonga mupopoto panyaya dzematongero enyika yasara shure. Asi iko zvino vari kuti aiwa, isusu tisu tinokwanisa kudzingirira. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana vachidzingirira nekutema nekupisa nekurova vanhu nematombo nezviwepo zvakasiyana-siyana nemota dzakasiyana-siyana. Zviri kutishamisa, mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita. Vachiinda kumamiting avasina kukokwa, mamiting avasina kudanwa. Zvino iyi mhirizhonga inotishamisa kuti tatati regai tiite politics dzekuti hatirovani nyika iyi mberi. Ivo vanogarotaura kuti mukomana haana vanhu, mukomana haana sapoti. Zvino kana asina vanhu vanoregerei kuti afambe? Kana asina sapoti vari kuregerei kuti afambe? Iko zvino kubhikita mashopisi anga achivharwa kwese kwese provhinsi, mari yenyika yanga ichitambiswa kuti vange vachidzivirira vaChamisa kufamba. Tiri kuona kuti nyaya iyi inyaya yekubvunda, yekutya, kutadza kutonga kwavari kuita. Iko zvino nyika vanhu vaakutambura nyika yovava segavakava.
Vaachinyoka, pindurai tinzwi.
Unoziva zvinoitika munyika medu muno. Kare kare varungu vasati vavuya aizuviwa kuti izvo kwai une benzi ndoune rake, rikadzana unopururudza. Zvava kuonekwa iko zvino kuti ichi chaiva chokwadi. Kunyange zvazvo vanhu vasiri kupururudza, asi munhu wedu uyu unoyi MDC yeyu nevanhu vake vanei vana vaChamisava tava kuvaziva. Gore riya pakamboti kune United Nations General Assembly, paya panoenda mapuresidendi kunew York kunotaura, mota idzodzi dziri kutaudza kuti dzakatemwa zviro riya. Dzakaikwai dzatemwa kumarondi dzakai kune munhu wanga achida kudzika Chamisa kubva mumota. Tikavonisiwa zvimavhidhiyo vachida kusengana, vachida kubudisana mumota kudini kudini, dai vanga vachida kuuraya Chamisa. Same time iyoyo yeun General Assembly gore rino vhiki yapera iyi pakai kune muzvare unoshandisa United Nations uri kuvuya muno kuona kuti masanction ari kuuraya nyika zvakadini. Vakomana ivava vemdc vakamanya pasocial media panana Facebook panana Twitter vachinyora chipetishini chavo chekuti kuzimbabwe kune corruption, ubadaya mwe wabudisi wakuzahamu mwosha yora itetishi mkoda lami 30,000 kana paka itika lami 30,000 so batia kwa mshare avariku vya tuwa lati kwa kutivona iyo corruption haisiri kuzi haisiri kuprosecute wa mune kuku bala mani sana wa chikumbira na kusaina wa chikumbira usaina juwa ndamba ni 30,000 kuku baza shuka kuna 3,000 kuku baza mira shaka desu kuku baza aramba kusamba kuka 3,000 kuku baza kambo tono kambo shaka 3.5 3.7 mbea chila bumira kuwa wakataka kukana kuyeva ni mwa mbeteri makone ya kumanya manya kutumike kuti mkite munu uruku vya juu njimora za kutikusinda kwa kagoro za gumi ya kawa mstrita kwa njara kutu wadilacha wana 6 million vota waka wana 3,000 waka kenda kutayana chite kishi mchali jade roba kona kutia kona waka baba funga plan ya goja igoreli ya nukutanisa ya biti ya limota koko kumarumbira uko kubwa wali ya nchiti chinyuani chukutuka hizo hee chanita mota zake za chinyuani kwa mwe zani pieku hee chakati chika go hotu miseki ya waka iku nukubudisa mota iyo yo wukangama kutichakambo hivona yaka futika ita hapo pacho unapawari kutipaka futika futi ndo matiki ya wali kubudisa futiko zino wa shiki yaka chema ita hapo wanuanda kubura ya chanita wanuenda kukura echa mika wano na mchaki la mashingo kumunu uke la shingo mperele kamuno muharari muno achivonefa achishonga na naboba ndo muru mende baba achishonga na kuminyenge ture mwenoitika achishonga na pakasi ya nasiyana gai waida kumura ya lai mnidia ufata ngai dafa mene pakashama kukuti mota ndio yake yoga mkutu nabaya zika mkutu maisha kashamika yake yoga ndio zinaita munda kukura ya mnidia na mburi kumunu umemira kuti munhu amira ari one fast ari oga ndipo mumemba ipapo kuti vanhu vose vazive kuti ndiwe vanhu ava vari kutsvaka chinhu chokuti ava mai vanosvika muno muzimbabwe mangwana vamuvudze kuti chii chaitika vamuvudze kuti kunokudzira kunoku kwakaipa chamichangoda kurawa vhiki ino chai chaiyo nekuti vanhu vanobva kuzve kwenyika havazivi zvandareva zviva kuti une benzi ndeune rake rikadzana topururudza vanobva vazvigamuchira vofunga kuti mai wee kuzimba kwakaipa iko zvino kune umwe munhu uri kusouth africa ukoona inhesi maimani vakambotogana varungu kuti vatungamiri vepati yavo vobva vahomudzinga vakati hazvisizo sainzi experiment saa vakangobudisa vakomana vavemvisi vichamisa wadotobva nemotokari yacho musi maimano yandobvatanga kunyora achidana manyuzi ose vana CNN vana BBC vanani kuti kwaitika assassination attempt chamisa wangoda kuvurawa malord nemamp ekuuk iko ndobva vazvigamuchira izvozvo ndokutenga kumanya nazvo kuti hee british embassy ngaibudise statement yekuti vanoda kuvuraya chamisa handi munozviona ndo zvazvakaitika vanhu ava havana plani havasi kuziva kuti sarudzo yachona painovuya vachaita sei vanozviziva kuti havana vadhindadi vakaita siki vachitsvaka vanhu 30,000 vakavashayiwa ndo vanhu vari kuti kwai takavhotebwa ne 2.6 million vakashayiwa 30,000 ndokubva vafunga kuti chotoita chii kuti tiranhe musindo nekubunganidza vanhu vavo vapa zvimafulaya zvavo ikona vava kumanya vachireva nhema kuti pa hee kuno wakatizo tisu wakati tisu ndiani wobudisa chivhidhiyo chavanhu chivhidhiyo chevanhu vanomira munofunga kuti chakapisa here kuti unogona ndogona kubunganidza vanhu kaiti izvozvi vakabuda vachiti tiritaputa moto chinhu zvakachipa kuita izvi vanhu ava havana plani vanhu ava vane dambudziko dambudziko ravo nderekuti vanoda kuhwiswa navarungu kuti vaizvoyee vanhu vari kukaurava kutizotumidza mari kana kwatumidza mari vagosa vachiwana zvokuita nekuti vanoona kuti kuhwina chaiko chaiko hachii kuzoitika because hakuna unovhotera matakanano akadai hakuna
vamafume pindiraitin
chinondishamisa ndechekuti vachinyoka vari kuramba mazano abvumwa navachina masa
kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakazi vaya havasi vezanu ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezanu pf yacho vachinamasa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu vanga vakanyunyuta vasingadi kunzikwa kana kuvachida kudemonstrata against vachamisa vachinamasa vabvuma respokestation wezanu pf vamugwadi respokestation wehurumende vacharamba vabvuma kuti vanhu ivavo ndivedu vakatoti aiwa dzingirirai madinga vachitaura patwitter yavo zvino kana vachinyoka voti vanhu ivavo vabvumwa nevanhu vanova vakuru kudarika ivo mupati mavo ivo vachamira pano votaura kuti madzimai aya anga akabata maplakadi haazi mazanu madzimai aya nemaita anga ari kwachivi haazi mazanu
ndovegandoziva kuti unoda kuiiiritaura mafume but zvakasiyana kune vanhu
maplakadiwatanga kutaurivanhuemamoto vachinyoka vari kuramba vanhu muvako wabvuma here ndivenyu here vanhu ava makabata maplakadi
mafume iyo usada kungwarisa usada kungwarira paduri
handisi kuda handisi kungwarira paduri
ndati toda kutaura zvinhu zvakasiyana wataura kuti ve kune vanhu vanga vari kunzvimbo dzakasiyana siyana handisi handiwa zvitaura izvozvo vanhu vanga vari kunzvimbo
dati muri kuvaramba here vanhu nayo vazulu ndokumbirawo kuti ndipedze kutaura
emasanctioni vanhu vemaplakadi emasanctioni veviolence
ndati mazanu mazanu here vanhu vanga vakamira ivavo
fume ndevenyu ndevenyu
vanveviolence aiwa ndati
vanhuvapindure
vamene kuti thistime makavapa mari
vachinyoka regai vavakume vataure todzoka kwabusi
aiauyu kuti unoita zvinhu achinunga zvisiri izvo zvataugwa oda kuchinja chinja mastatement vanhu
aiwa
mafume
moda kutaura moga here vachinyoka mada kana imi muchida kuramba vezanu varambei moga vamwe vese venyu vabvuma inini pano ndimakuya makuramba vanhu venyu kana mavaramba kutaridza kuti munosvoda kana muchisvoda nekunyara kana muchisvoda nekunyara nezvavaita munotaura nega kuti aiwai ndinosvodesewa ndinohwa kunyara nezvaitwa nevanhu ivavo vezanu saka ndavaramba pano pachivhitivhiti toziva kapa mumiri nokuti kana motanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo vakabata matanda vachidzingirira vachidhraivha mota vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tiri vezanu tanga tichidzingirira uyu tanga tichitema takadai vanhu vanozvitamwa chero pamaindaneti mapicture avo aripo vapana vezikosi vataura vari kudada nekuita violence kwavanga vachiita vari kuhwa kuzvitutumadza zvipfuva nekuita violence kwavanga vachiita ende vari kutotutumadzwavo nemamwe makurukota ehurumende nevhiolence yanga vachiita asi vachinyoka pano vaakusvoda vaakuvaramba vavakuti aiwa mamdc zvino todini isusu chatiri kuziva ndechekuti vanhu vataona vaya vanhu vanga vachiita zvavanga vachiita vanhu vezanu pf vari kuita politics dzakarambwa politics dzeviolence politics dzokunyomba politics dzokutuka politics dzokudzivirira kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka nekuti vari kuziva kuti aiwa vatadza kutonga vari kuziva kuti nyika iyayo vava segavakava vari kuziva kuti havachina chavaupa vanhu voruzhinji vari kuziva kuti voruzhinji vayaura vodya enhoko dzezvironda vojuruja majuru nerurimi nyika haichagariki haichatengi karensi yebhururuka sebepa nhamo yatova mutupo hakuchina kana chiri kufamba chimwe chete voda kudzivirira ramangwana kuti risasumuka ndosaka vari kuteverera muzodziwa ndosaka vari kuteverera iye achange aripo pachigaro vaakumuteverera kwese kwaari kuinda nokuti vanoziva kuti iye ndiye achapinda asi tanga tichida kuti aiwa ngavasaita politics dzemhirizhonga ngavasaita politics dzeviolence ende vachinyoka ngavasaramba masapota avo ngava vatsiure vamwe vavo vese vabvuma masapota avo nezvimito zvavo ivo kana votanga kuramba masapota avo paredio heya vari kuzvinzwira kuti kana mukaita zvinhu muchazorambwa nevatungamiri venyu hezvona vachinyoka vokurambai nezviito zvamaa muchiita muchiti inini muri kuitira musangano wezanupiyefu ndo zvinoitika kune vanhu vese vanotumwa violence ndo zvinoitika kune vanhu vese vanotumwa kuanda matombo mukupedzisira vacharambwa nevatungamiri vepati yavo
teitai chirongwa chedu vachinyoka
zvinoita vakomana ava ndezvekutizvo zvandataura zviva kuti vane kame kakungwarira paduri sehuku kaya kokuda kuti seizvozvi kana achitaura achiimba seizvozvi achidai zvoita sekuti uri kutaura chokwadi statement dzaanotaura dzachona unotaura kuti nezvona vanhu vezanup f muchaona kuti munorafa nevatungamiriri venyu chinoka mutungamiriri wei chinoka uri muvillage mutungamiriri wei asi nokuti unenge achiimba achidero zvinoita sekuti ti uri kutaura zvinhu zvine musoro vhidhiyo haineki kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tisaputa moto vhidhiyo yakadero haimboneki hakuna munhu wabvuma zvaari kutaurwa vacharamba vabvuma vachinamasa vabvuma vamugwadi vabvuma hakuna kana munhu one wabvuma kuti izvo vanhu vanoi vakaputa mota vanhu vezanupiyefu chataurwa ndechekuti izvo vanhu kana vachiratidzira kuramba masanctions hongu vanhu ivavo vane right yokuramba masanctions asi ndiri kutini kune vanhu vaviri kune stage violence yepamotikari yandataura kuti motikari itakaivona kare yakaputika the same force kuda 2 years ago kumarondera kuya kune waida kuburawa fuku the same damage they can't be people confessing kuti vakaita damage iyo this week iyo mota takaiona kudhara yakakuvara kudhara but vanhu vanotwisa mastatement ndo zvavanogona ndo chishasha chavo chokutwisa mastatement kuti zvekupiko pane zvinoitika vanhu vanojuruja norurima majuru norurimi nokuti hapana chiri kufamba zvichikona nei kuti hapana chiri kufamba kunovando kune kupenda ikoko iko zvino zhira inobva Harare kusvika Bhaibheri chikumwe yaakunaka yava nemore than 250 kilometers dzetara yairevha najona moyo ndoderera ngoena kuti masvingo nekapeti kapeti chaiyo murodhi yekuti unogona kunoregedza steering wheel motikari
corruption zvoga izvo
motikaicorruption
zvoga
madhamu
vanhu vachinoka mamota vekufamba
president
vaanekufamba murodhi iyoyo
nhasi vavhura
vanhu havana kana mota dzekufamba murodhi imoyo
tiri kuvaka zvinhu woye unongoimba
vapano kugadzira nerege kana vasina kana mari
yekukwiraadiirege unoreveka kuti hapana chiri kufamba munorega kufarira nyika yenyu muita samatinini movuya muchiti kuvanhu kwahe toda kukutongai munotaka chii kana muchita kana one chinhu chamunomboapricieta chamunombodavo munomuzimbabwe
ovaapricieta nhamo here maticha ari kutambira
zvamakavuisa izvo
masivhu sevhenzi ari kutambira
panapa uchiudza
vanhuvapedzisefamba
hakusi kupenga ikoko
ekwadi uyu wotopenga
chinhu chiri kufamba wakabheti unogara epi kwaunogara kusina kana chinhu one chiri
ticha ari kutambira
maiona zvinhu zviri kufamba vuya muno muzimbabwe muno bvaishangani mangwana tiri kuivhura pakusina kubvaishangani vakavya vamunangagwa vakati
asi yagova matunhu ari kupa vanhu mari
wakavhura rimwe dhamu kuno ikonoti kwayapana kana chinhu kufamba upi izimbabwe yetiko yamunogara ikazvinhu zviri kufamba
maticha anotambira mari
wakuchinja nyaya manawo wakubvunza kuti maticha
anotambiramaticha anotambira marii
tose togara tichizvitaura ini unozvidzira iwo makune taita sedununu unoziva kuti togara tichizvitaura kuti maticha ngaapiwe momani tose tozvida
saaomani
tichikumbira kuti
vaupi mari yacho
vakatizvo kune seplus zamai kupa maticha mari unoda kumanya kuita sezvasasa kuti nhasi wazuwa ichi nhasi wazuwa ichi watiwe hapana kana chinhu one chiri kufambauri
kuta sezvarikudambura makumbo rikudonha nedumbu maticha ari kupi masoja anotambira mari mapurisa anotambira mari
wati hapana kana chinhu chimwe chiri kushanda madhamu mangani avakwa navamunangagwa ndisati
akupiko avakwa kupiko marare vanhu vari kufa nenyota hapana kana dzimu
rakavakwa vanhu varikuita marare nokuti iwe
sameya 1970
I think my pets are my pets. This is a